Chiripo pakubatsira amanesa mwari tinotsvaga zvinhu zvakaita sehembe, bhutsu, chikafu tichibatsira amanesa mwari kuZimbabwe.
Makatangidza rini kuita izvi?
Zvakatanga muna October ndokwatakatanga.
Saka kusvika pari zvino chii chamaita?
Kusvika pari zvino takwanisa kubatsira amanesa mwari like last week. Taka tiri kuZimbabwe tine hembe dzatakaenda nadzo, tine chikafu takaenda nacho zvekushandisa, matoys, dhori nezvakadaro daro, ndozvatakakwanisa kuendesa pari zvino.
Ndizvo chete here zvamunobatsira nazvo?
Shuviro yedu ndeyekuenda mberi kubatsira zvakasiyana siyana zvakaita sekubhadhara maschool fees, kuchengeta nherera, kuchengeta shirikadzi, vakwegura, vakaremara. Asi pari zvino ndo tinoshanda nezvatinazvo, ndozvatakakwanisa kuita pari zvino. Shuviro ndeyekuenda mberi.
Vanhu vokubatsira munovasarudza sei?
Vakubatsira hatifarudzi. Zvakafanana ti munhu achinge tangoona kuti uyu ari kuda kubatsiro, like zvatakaita last time takaona vanhu patakamira parutenga tikaa vanhu vada kubatsirwa, tikangobudisa mabhegi hembe dzanga dziripo tikapepa vanhu ivavo.
Munozvifambisa sei imi muri kuSouth Africa asi muri kubatsira vari kuZimbabwe?
Pari pakutsvaga tinotsvaga kuburikidza nemaWhatsApp, maFacebook, kuenda mumachechi kungopa vanhu mapepa, kutanamira mapepa mudzimba dzevanhu vanenge vada kutibatsira uya nezvinhu zvekutora zvinhu izvozvo tienda nazvo kuZimbabwe munguva yatinenge tiri pabasa, like maweekend tombanya nazvo kumba tobatsira hama neshamwari.
Chakaita kuti mufunge kuita izvo kubatsira vamwe chii?
Ya, inini ndiri munhu akakurira munhamo, ndakakura ndisina vabereki, saka mararamiro ari kuita wazhinji ndakararama. Sekuti vanhu kuenda kuchikoro chega ndaa kuzokwanisa kuenda kuchikoro nekuda kweurombo. Saka shuviro yangu ndeyekuti tikabatana maoko tinokwanisa kubatsira vanhu. Dambudziko randakaona iroro randakakura tiri tinokwanisa kuribatsira vamwe vanhu upenyu hwavo ukaendawo mberi.
Munoita izvi mega here kana kuti munoita makawanda?
Pari zvino ndini nemudzimai wangu nevamwe vanoda kubatsirawo ndo vatiri kuita nawo.
Pane mamwe makereke kana kuti masangano amunoshanda nawo here mukuita zvamuri kuita izvi?
Ya, pari zvino pane kereke especially Methodist iri muno Meyerton kuSouth Africa kuno, ndo vakutibatsira zvakanyanyisa, hembe, chikafu, mabooks, manovel, mabhaibhle tirikuzviwana kubva kwavari ivavo.
Hazvitori nguva here zvamuri kuita izvi? Muri pabasa?
Hongu, ndiri pabasa.
Hazvikanganisi basa renyu?
Kazhinji ndinozviita nguva isiri yebasa, asi zvinorwadza but zvinoisa kushingirira kuti zviende mberi. Zvafanira kuti nguva zhinji maweekend ndinenge ndakazorora ndofanire ndichifamba ndichitsvaga rubatsiro rworwu kuti zviendere mberi.
Vanenge vachida kubatsira kana kuti vanenge vachida kubatsirwa vanokubata ipapi?
Pari pakuda kubatsira panhamba dziripo pano +27 61 067 15 31. Kozo nhamba dzimwe dzekuZimbabwe +26 3 773 384 195 dzese dziripo paWhatsApp. Ya, kuti vazhinji vaida kuona zvakawanda nezvatiri kuita vaenda paFacebook page inonzi Give a Smile Foundation. Ndo pane zvese zvatinge taita tinozvisa paFacebook page, pane mavhidhiyo, mafoto, zvese zviripo ipapo.